Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvari Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, gumi vari muHarare, kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe, vashaya vachiri vana, izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center, izvo zvava kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here, sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCOVID-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica hwadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million. Vabatwa nechirwere ichi uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi, avo vave kudarika mamiriyoni maviri, vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndoo chete vari kubatwa neCOVID-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCOVID, asi dambudzo ndoti havasati vatestwa, ndosaka tisingazivi. Saka zvekutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze, asi tinofunga kuti nevakawanda because vanonongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari kuvanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo COVID.
Tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka. Imiwo sesangano munoti
kugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakare chaizvo kuti one hakuna chikafu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikafu chaicho chachinotoshayikwa. Saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantina vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana iwo utachiwana uhu hwecovid. Nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center vatizivi kuti ivo sezvo vachisangana nevanhu vakangowandawanda kudai vanogara vachitestwa sei.
Ko uwando hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here nawo?
Ndizvo zvandambotaura pakutanga kuti izvozvi zvatitotaura kuti pa 1000 iri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% vanhu vari kutaurwa vanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngati vatestei. Asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa tiona kuti manumbers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti indikisa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda hadzisi kugona kutesta vanhu uye tiri kunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest asi hadzisi kutodaro dziri kushandisa mari iyi kuti dzigadzirise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvinhu zvine corruption mukati. Saka tiri kutonyunyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.
Vanga varisa chigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusumuzi Swanda vari parunare kuSouth Africa neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu hwaitirwa pachino University of Technology. Studio 7 yanga iine vamwe vatori venhau vanosvika gumi nevana varambidzwa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatori venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatori venhau vanosvika gumi nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri paMorgan Tsvangirai House panguva iyo mapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chamuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
vachisvitsa chikumbiro chikudare rimwe remagweta MDC Alliance vaAlec Muchade hama vati vana chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri mumaoko eMDC Alliance. VaMuchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta riri kushanda navaMuchade hama panyaya iyi vachauswaramba.
Hapana asingazive kuti anofanira kunge ari paHarvest House ndiani. MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paHarvest House, ndo yakabata Harvest House. Zvozikanwa zvakare nenyika yose, vakazviona wani paonline pasocial media, vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paHarvest House musi wa 4 June. Isi hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo, asi chatoziva ndechekuti vegurupu rana Tokozani Kupe nana Monzora vakabreka vakapinda muHarvest House usiku, vakarova vakanga varipo, vakavakanda panze, vakaita takeover. Zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi wezozikanwa, haizi nyaya yatingataura muchivandi. Chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo.
Asi gweta ramuzvare kupe valove more madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo, vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba, sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatongamire bato iri. VaMadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitsoropodza mutongo weSupreme Court. Magwaro aya anga achiti dare reSupreme Court riri kudyidzana neZANU PF zvakaita kuti vachamisa vanza havana kusarudzwa zviri pachena. VaMadhuku vati mashoko aya haana kufanira, saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare.
Tanga richiti vauya kudara nemaoko akasviba nekuti vakanga vanyora pane dokumendi rapinda mapepa emucourt avari kutukirira Supreme Court vachiti Supreme Court yakaisa COVID-19 judgment, and then also Supreme Court iri kushandiswawo nesangano reZANU PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance. Saka tanga richiti aiwa izvozvo zvo kana vautanga kutuka Supreme Court kuvanodei kuHigh Court. Ndonya yatanga takutaura, saka tiri kuna judge iwewe kana wakuita kuti uri kumbovateerera for nhasi wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi Supreme Court. Saka judge anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo.
Magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe. Vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa. Magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu, achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19. Magweta aya atiwo mapurisa nemasoja haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC. Mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara. Zvichakadai vaMangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo. Izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe. Kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare reSupreme Court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDCT yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu. Izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu, vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwa kasarudzwa vachamisa kuti vatongamire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti na va Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mekunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti na vamangoma vanonzi vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato zvemumatunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLiphonic Enterprises iyo yaive navabiti vamangoma na vaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani yeHarvest House Private Limited. Vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber na Reverend Tim Neil. Panguva iyoyo ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ndiri kwamuri ndikaona matisa papa, mukaisa China papa, mukaisa Russia, mukati tiri vamwe, mukati tama kwinyu. Haibodo, imi nesu ndisu tiri papa. Vanhu vakanetsa vakomana vanouya, ndakaona imi muchitoro vakomana vachipinda. Manditi, kati hai, bodo, hapana kugona kundibereka. Hai, regai ndikukurukotedzei ipapo. Uye ndakakuona izuro makabata Bhaibheri ndikati munoziva Jehovha, muri mutungamiri anoziva, mutungamiri anoziva kuti pano pasi.
Uko kutaura kwaVictor Tinashe Mpofu anozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Doc Vikela achitaidzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe anechitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vamunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo, Doc Vikela anotevedzera vamunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo, kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudya mbambaira.
Hanzi pabva zinopamira renda, handiti fomu yetu wedu yakatisiya zvikabvira pasikosana. Kati zvino zvine richabva kwanani tamboona. Handiti zvichatora nguva hazvo, zvichatora nguva kuda 40 years or so kuti agopinda pachigaro ichocho. Handiti kuna mama kavari pamberi kufava mumukana. Handiti asi takamboona Zulia iyuthi rakasimba, iyuthi rinoziva charakamirira, iyuthi rinoziva kwarinoenda, iyuthi rine purpose.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore 22, asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikoro chandingati ndakaenda, asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoro kuti panofambika.
Doc Vikela anoti vamunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura, uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda, saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavanopa speech yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu. Nguva anoti rashkei mukuru, asi vanomboposha voti pampasingadi kusekesa vobva vasekesa. Saka zvakadaro izvozvo zvekuti zvakangototi imi kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kutocreata echaracta yakangodaro. Handiti inoita izvozvo, but iri karacta yayo tongoiposta rekuti vakuru vanhuvotodi, vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vamunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere padhuze nomunhu akaita somutungamiriri wenyika savakwanisi nokuti hofisi yavagere huru. Saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemo nemo pakuita madhirama kwedu, ndakaona kuti kundika vatevedzera kuti vanhu vaseke.
Zvinorevei kuti Dr. Vikela anokwanisa kutevedzera vamunangagwa asina njodzi yaanosangana nayo. Dr. Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura.
Zvinhu zvinosiyana. Ini semunhu anosekesa vanhu handikureva nhema kuti nditi vakashata vakanaka vakashata vakanaka. Vanhu vari kuchema. Kuchema kwavanhu kune zvakunotoreva, kune mutsindo weutongi hwava Munangagwa neutongi hwava Mugabe. Handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichiita basa rangu handisati ndasangana nekuhlihlidzirwa kwatakambosangana nako vaMugabe varipo nava varipo. Kuna vamwe vatinosenze navo vakasangana nezvavakasangana nazvo, zvinhu zvinotivhundutsawo, asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakigwe kupa vanhu kudla kwezheve nekuhla zvatisati taona.
Dr. Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa. Akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA. Ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri.
Kungosekesa vanhu koga hakuraramisi. Pandakaungwaru kekuti kana tichinge tabva paya pamberi pavanhu taseri koko. Chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso, zvichiunza mari, zvichiunza zvokurya pai mumba. So munoona kuti inini nditori nekambani inotodzidzisa vechidiki komedi, inotopromota makomedi shows.
Panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana avakatarisana nawo, Dr. Vikela ndomumwe wevanhu vari kubatsira kuunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Starangu ndinoitwa Richmond Talent Mutle. Ndinogara mumusha weEast View muno muguta reHarare. Onero wangu mari nechirwere cheCOVID-19, takafanira kuti titeedzere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano, zvakaita sekusenza masanitizer, kugeza nguva nenguva, kupfeka iwo mamask iwaya, ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara mino. Saka tirikuita sekuti tinototya mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi. Saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri. Uyezve ndandichifungidzira kuti maritainees ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu. Tisaite makeses yekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mevari. Izvozvo zviri kuti padambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba, voti totapurirana zvirwere. Saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa, uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time. Vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega, vanacho chengetedzwa vega. Nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurirana chirwere umomo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
We'll be right back.
dzemitambo. Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions Filimon Mutya Kureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore aitamba nhabvu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushikana kuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Mutya Kureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaiyo panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano player kungotamba zvakanaka kwenguva pfupipfupi akutoenda kusouth Africa, Zambia kana Tanzania. Semuenzaniso mukomana aitambira Chicken Inn Football Club Clive Augusto akatamba 14 games ndokugowesa 14 goals pamwedzi mitatu akatosiya akaenda kusouth Africa. Saka ndiri kuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Mutya Kureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri mutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yaakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magoals aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina award yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magoals iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf sizini munguva yatakatamba kondo wakakurisa zvakanyanya.
Mutya Kureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaiveko tichikura yatakakura tichitamba, vodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva iyayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yaari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yaitakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Mutya Kureva ndiye aive mutevedzeri wapasuva kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeleague mitatu yakateverana. Pamazuva ake Mutya Kureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mcherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mtasa napasuwa wacho. Mutya Kureva oyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe naAtipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Top na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda